Ongororo ratakaita takaiita tatumira atinotiwo malong term observers edu mumaconstituents ese anosvika 210. Vane nguva vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiongorora kuti makamira sei, chiri kuitika chini, marights evanhu ari kuchengetedzwa here, uyezve ndezvipi zvinyinyito zvokuwanikwa mumacommunities mavari kushanda vari.
Zvii zvimwe zvakakosha zvavari kuona zvamuri kuburitsa mugwaro renyere?
Zvakakosha zvavari kuona iongororo yekuti munharaunda dzavari kushanda vari environment yakamira sei, vanhu vari kuwana mikana yakanaka here, yauro yakafanana here yekuti vakwanise kukambena kuna avo vari kuda kuita vamiririri semakanzira kana kuti semaMP uyezve semapresident, kuti vari kuwana mukana wakafanira here mukuita makampeins avo, uyezve tinokuongorora kuti iyo environment yacho vanhu havasi kushikidzirwa here. Tinoongorora zvakare kuti pane vari kukwikwidza yatingati gender representation yakamira sei, vechidzimai vaona mukana yakafanana here nevarume kuti vaparticipate maelections iwawo. Ndozve zvimwe zvatanga tiri kuongorora izvozvo, ndendo mareports amwe ati kureceivawo kubva kumaobservers edu. Takatarisana zvikuru sei nemakampeins ari kuitika aya. Tiri kuongororawo zvakare kuti mapolitical parties ari kuwana mukana yakafanana here yekubuda muminhepfenyuro panenge pachiitwa macampaign rallies, kana kuti yatingati public media iri kufevhera bato rimwe chete here, the exclusion of mamwe mapato, kana kuti tiri kupawo equal treatment. So ndozvi mafactors atanga tiri kutarisa iwawo.
Tochimbotarisawo nyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nevari kutsvaga rutsigiro avo, makaonawo zvipi muongororo wenyu?
Ongororo redu iri kuratidza kuti midziyo yehurumende iri kushandiswa nemamwe mapato zvikuru sei ZANU-PF mumakampeini imomo. Takaongorora takaona kuti nguva zhinji pari kuitwa macampaign rallies ezanu-PF ari kuitwa alongside a national project. Mutungamiri wezanu-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende, achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi ari kutoita campaign rally yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa mahelicopter, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana siyana, uyezve mapurisa nemasoro anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega, hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo. Saka izvozvo zvinopa yandingatini disadvantage kune mamwe mapato. Vamwe tikatarisa izvozvi, mutungamiri wenyika anoshandisa helicopter, mutevedzeri wenyika anoshandisa helicopter, zviri nyore kwavari kuti vakwanise kusvika mune dzimwe nzvimbo dzinogona kuneta kusvikika nemapato amwe aya vari kushandisa motokari kuti vafambe vachiita macampaigns avo. Saka ongororo redu inoratidza kuti bato rezanu-PF rinenge rine mukana wakanyanyisa wokushandisa atingati mastate resources, mamwe mapolitical parties vachishandisa zvinobva muhongwe dzavo nguva dzavanenge vachishambadza kana kuti vachikambena